Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 23 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musika wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF watanga muBulawayo nhasi. Hurumende yoshandisa nzira dzose kusanganisira kusunga vanhu kuti idzikamise dhora remunyika reZig riri kuramba richishaya simba. Kuda kudzorwa kwechirongwa cheNational Youth Service kwokonzera gakava munyika. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Musika mukuru wepagore weZimbabwe International Trade Fair watanga nhasi muBulawayo. Nyika makumi maviri nenomwe nemakambani mazana matanhatu vachitarisirwa kuratidza zvigadzirwa zvavo. Musika mukuru uyu ndewe chimakumi matanhatu neina kana kuti 64th edition. Sachigaro veboard reZITF vabusisa moyo vanoti vari kufara zvikuru neurongwa hwegore rino.
Makambani edu gore rino akawanda kudarika egore rapera. Takatarisira makambani anosvika 624 tine nyika 27 iri kumusorosoro kunazve dzose nyika iChina. China iri kuuya nemakambani 33 this year. Anenge achitizarurira basa redu chiratidzo chedu chegore rino ndiva William Ruto His Excellency of the Republic of Kenya.
Mashoko asa chigaro veZITF vabusisa moyo vari parunare muHarare. Tichiri panyaya kukosha kweZITF Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Musangano wakakosha zvikuru nekuti magadzirirwo aunonga wakaita yakafanana nekuenda kunoraura hove mudhamu. Kuvakira kwete mvura iri kuyerera. Saka zvinonga zviri nyore kuti ubate hove idzodzo. Saka pandinoreva kuti business people vanonga vakasangana vari business, my investors vari kutengeserana, chiratidzana umizha maproducts avari kutengesa kuita kuti vakwanise kuona maclients. Kuwanda kweChina kuZITF, ini handiwanzo kutora kune advantage kuZimbabwe.
Nechikonzero chemuzvinafundo?
Nekuti China policy yayo ye foreign policy inoya kufokasa pakuti vanonga ida kubudisa zvigadziro zvavo kuenda kune dzimwe nyika kwete kuti ivo vatenge asi kuti ivo vatengesera vamwe vanhu. Saka munoona kuti nguva zhinji vanhu veChina vachiuya kuZITF vari kutoya kutoshambadza zvavanoda kutengesa kwete zvavada kutenga kubva kuZimbabwe. Saka ukama ihwohwo haubenefiti Zimbabwe kunyanya chiuya nezvigadzirwa zvinokombita. Nezvitogadzira muno munyika zvinotouraya maindustry yedu. China yaita mbiri muAfrica kuuraya mabasa nekuti inouya nezvigadzirwa zvayo. Inonga ine umhizha hwakanyanya zvinonga zvakachipa zvimwe hazvina kusimba.
Ko titarisawo pakudyidzana kwenyika mbiri idzi.
Kuwanda kwavo futi zvakare zvikuratidza ukama weZimbabwe neChina kuti yes wasimuka kuenda panzvimbo yepamusoro. Pakuirana politics zveChina neZimbabwe. Saka varoda kuti futi business ravo risimuke asi rechiita kuti China ibenefite zviya zvatingati kakara kununa kudya kamwe kana kaitodyiwa tisu China yechinuna. Ndosaka muri kuona kuti even munyika umu countryside vakazara vanhu vemaChina mumamining veisiya makomba madzara ari kuruza ari kudyiwa tisu.
Ko vamwe varingotiwo hapana chakasiyana muzvinafundo mugano nevari kubvawo kumawirira.
Wari kuuya kuZITF weEurope nguva zhinji kuEurope uko vanongo vaitotsvaka kuti toda mapineapple, toda zvehorticulture, toda maruva vari kutaura zvavari kuda muZimbabwe. Saka izvozvo manjika zvinotibatsira kuti isu tione mukana wekuunza mari munyika, kwete kubudisa mari sezvinoitika pakati peukama hwedu nechina. Yes, tine ukama husina kumira zvakanaka politics dzedu neEurope dzinoita kuti havakwanisi kutipa imwe mari yatinoda yatingati yedevelopment, nekuti titori nechikwereti kacheEuropean Investment Bank chatina kubhadhara seZimbabwe. Saka hatipiwi mari itsva nekuti tine chikwereti. Saka zvinonzi zvazvo zvemasanction, asi tinozoona kuti ipropa business haupiwi mari itsva. Asi zvakanyambodaro tinotengeserana neEurope zvakanyanya pasina chidenga mupini chinochiitika.
Nyanzvi munyadza zveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Muganhu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Masangano anoona nezvechikafu munyika dziri kuchamhembe kweAfrica ari kukurudzira nyika dzakabudirira uye vanopa rubatsiro kuti vaite chimbi chimbi kubatsira nyika dzemusadhik dzakatarisana nenzara inotyisa gore rino. Nyika dzine nzara dzinosanganisira Zimbabwe, Malawi neZambia. Masangano akasangana muSouth Africa neZuro kupa kurudziro iyi anosanganisira Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network, Human Science Research Council, National Agricultural Marketing Council uye Agriculture Research Council. Asi nyanzvi munyadza chikafu dzinoti kuwana zvekudya gore rino kwakaoma sezvo sangano rinopa rubatsiro reWorld Food Program riri kuti vanhu vanosvika mamiriyoni mazana matatu nemapfumbamwe kana kuti 309 million vari kuda chikafu gore rino munyika makumi manomwe nembiri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvekurima vari mukuru wesangano reCoalition of Agriculture Graduates of Zimbabwe vaDixon kubvakacha kuti tinzwe mafungiro avo.
Ichokwadi kuti takatarisana negwenga renzara mudunhu riri kuchamhembe kweAfrica. Dzakaita sana Zimbabwe, Malawi, Namibia, Zambia, Mozambique hadzina kuwana mvura yataitarisira kuti ingawanikwa panguva yekunaya kwemvura, zvichikonzerwa nefenomenon yatiri kuti El Nino.
Ngatitariseiwo mashoko aturwa nemasangano aya munotambirana nawo sei.
Tinotenda zvakanyanya nekuungana kwakaita vanoona nezvemamiriro ekunze kuSouth Africa kuPretoria kuti vaise misoro pamwe chete. Donzvo iri rakatinaka nekuti tirikuona vachikurudzira mafarmers organizations sedu kana kuti mahurumende dzenyika dzakasiyana siyana, maNGOs kuti vaise pfungwa nemisoro pamwe chete vakwanise kuunganidza chikafu chakakwana kuitira kuti vanhu nemhuka zvisafa uye zvivane kudya kwakakwana kusvika tabuda munguva yakaoma kudai.
Imiwo sesangano rinoshanda nevarimi, shoko renyu rotwo kudini?
Tinofara zvakanyanya nekuti information iyi iri kuuya kuzoibvisa moyo nepfungwa dzavanhu kuti vazive nezvedambudziko rataka tarisana naro. Tichatora dzidziso sezvairi tigoiendesa kumunhu wese zvake kusvika tasvika kuward and village level kuitira kuti tinge takaprepare, tinge takagadzirira nyaya yedrought iyi.
Imo muZimbabwe muri kusanganawo here nevehurumende nevemasangano anozvimiririra vachibatawo nepavanogona napo munzara iyi?
Sehurumende yedu ndinofara zvakanyanya PS vari kumobilaiza chikafu kuti chichitanga kuenda kunzvimbo dzese dzingada chikafu. Hapana dunhu, hapana nzvimbo ichasara. And also ndiri kufara kuti muZimbabwe munomu tine vakazvimiririra vega, Grain Millers Association of Zimbabwe, vari kutenga chibage kubva kunze chichiuya neuwandu hwacho kuti chikwanise kufidha munhu wese. SemaZimbabwenzi tiri pakanaka, hatifaniri kupanika. Kurudziro yangu kuvarimi ndeyekuti ngatiitei zvatinokwanisa panzvimbo dzatigere. Ngatishandisei yatiri kuti pfumvudza kana kuti smart agricultural concept. Ngatiwaneiwo futi kuti vava nemhuka nemombe dzakawanda. Kamuraidzi mukwanise kuwana chikafu chekutenga kuti zvinhu zvedu zvirarame kusvika patiri kuda zvakawanda.
Avanga vari nyanzvi yezvekurima vari mukuru wesangano reCoalition of Agriculture Graduates of Zimbabwe vaDixon kubvakacha vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekukurudzira vanhu kuverenga mabhuku reWorld Book Day. Zuva iri rinocherechedzwa musi wa23 kubvumbi gore roga roga. Dingindira regore rino rakanangana nekukurudzira vakuru nevadiki kuti vavhure pfungwa nekuverenga kana kuti read your way. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, kana kuti UNESCO, ndiyo yakapa kurudziro yekuti zuva iri ritange kucherechedzwa muna 1995. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya wewe Studio 7, abata munyori wemabhuku, ari nyanduri uye muyimbi chirikure chirikure.
Ndingati mabhuku pasi zvavo akakosha pakuti matengi eruzivo. Mabhuku anotibatsira kuwana ruzivo, mabhukudzidzwa kwatinoita muzvikoro nomumakoreji uye mukurarama kwatinoita. Nekudaro izuva rinovapo kupemberera nekuyemura kukosha ikoko kwemabhuku. Uye izuva rokuti tiyeuchidzane kuti tine zvinhu zvakaita semabhuku zvinobatsira kuti upenyu hwedu sevanhu hufambe mberi hwakarongeka husiti pavo zvinepundusa.
Semunyori wemabhuku, pane zvimhingaidzo here zvamungati munosangana nazvo?
Dambudziko rinozova futi kumberi pakuti kana wanyora kuti uwane vanokwanisa kubudisa mabhuku anoti edhita nekutsikisa mabhuku acho vaakuramba vachiita vashoma, zvikuru kuru kumabhuku akaita semabhuku emadetembo, mabhuku engano nyorwa, manovel, zvimwe zvakadaro. Mapublishers edu vazhinji vakungonyanya kubudisa mabhuku anoshandiswa muzvikoro nekuti ndokwavanoona kune vanhu vanokwanisa kumatenga nekuti ana echikoro anofanira kuva nemabhuku. Saka nokudaro bhizinesi racho kune vanobudisa mabhuku rinozoramba richivaremera.
Pane zvingaitwa here kuti tiwanikwe isu rudo rwemabhuku kana rudo rwekunyora ruchiwanikwa richisimbarara zvakare munyika?
Zvinoda kuti vanhu mushande muri pamwe chete, vanyori nevatsikisi vemabhuku, hurumende nemacommunity nemalibrary nesu vabereki mudzimba umu kungoramba tichiyeuchidzana nezvikuru nevana kuti ingoverengawo bhuku nhasi. Wongu kwane indaneti, kwana na WhatsApp nezvimwe zvakadaro, zvishandise asi wanawo nguva yekuverenga bhuku nekuti bhuku rine zvaro zvarakakoshera zvinokubatsira.
Munyori wemabhuku ari nyanduri uye muyimbi chirikure chirikure ari parunare muHarare naMarvelous Mhlanganya wewe Studio 7. Zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, vhiki radarika ekuti chirongwa cheNational Youth Service chinofanira kudzoswa, vechidiki vapa miono yakasiyana pamusoro peurongwa uhu, vamwe vachiti hwakanaka asi vamwe vachiti hwakaipisisa. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vachitaura pamhemberero dzekuwana kuzvitonga kuzere kwamurambinda svondo rapera, vamunangagwa vakati chirongwa ichi chava kufanira kudzoka.
The long-awaited reintroduction of the youth service.
Ndinozviziva kuti chirongwa ichi changa chakamirirwa kwenguva yakareba. Ndinovimba kuti chichabatsira vechidiki kuti vave vanhu vanoda nyika yavo uye vachaishandira kuti ibudirire.
Chirongwa cheNational Youth Service chakavambwa mugore ra2000 nedonzo rainzi raive rekudzidzisa vechidiki mibato yemaoko kuti vagowanawo mikana yekuzvipundutsa uyewo kuti vagone kuda nekuchengetedza nyika yavo. Chaitungamirwa nemushakabvu vaBoda Gezi vaive gurukota rezvevechidiki uye kamba yekutanga yainge iri kuMount Darwin. Asi vechidiki vakapinda muchirongwa ichi mumakore aya vaiziikamwa nekunzi maGreen Bomber sezvo vaipfeka mayunifomu eruvara rwegreen, vakazoita mbiri yekushungurudza veruzhinji kunyanya vemapato ezvematongerwo enyika aipikisa kubudikidza nemhirizhonga vachinzi vaishandiswa nebato reZANU-PF. Asi zvichitevera kusarongeka kuchirongwa ichi uyewo kushayika kwezvikwanisiro zvokuchitsigira, chakabva chambomiswa. Mumwe wechidiki anogara muHarare, Peter Matangi, anowirirana navamunangagwa pakuti National Youth Service idzokezve munyika.
Tingati panguva ino takamirira nemazuva masvuku kuti nyaya iyi idzoke zvakare, vana vechidiki vedu vadzokere kubva mukuzvipira nekuva nerudadizo nenyika yavo.
Asi pane vechidiki vakafanana navatakudzwa ngadzore vanova nhengo yedare reparamende yeCCC vanoti kudzosa National Youth Service kudzosa kudzvanyirirwa kweveruzhinji.
Chinodiwa nevechidiki mabasa, zvinodiwa nevechidiki mukana. Vechidiki vanoda kuti ramangwana ravo rijeke, kuti hurumende kana yaakudzosa National Youth Service, chavari kuvavarira hakusi kuti vanhu vange vane yavanoti pachirungu patriotism, asi kuti vanhu vange vachishungurudzwa.
Muno muAfrica, mune nyika dzakaita seKenya, Namibia neNigeria, dzine chirongwa chakafanana neichochi, chinonzi ndechekubatsira vechidiki nenzira dzinovawanisa mikana yekuzvisimudzira. Gore rino richangotanga, hurumende yeZimbabwe yakazivisa kuti pachasvika mwedzi wachikumi wegore rino, chirongwa cheNational Youth Service chinofanira kunge chaparurwa, uye vechidiki mazana manomwe nemakumi mashanu, ndivo vachatanga kudzidziswa. Mumwe wechidiki, Rumbidzai Mbofu, anoti kudzoka kweNational Youth Service kuchabatsira kuti vechidiki vawane mabasa.
Izvezvi mukatarisa mayouth akawanda uko, akuputa zvinobudhaka, vakuita zvechifambi, vakuita zvinhu zvakasiyana siyana, nekuda kwekushaikwa kwemabasa. Isusu hurumende yedu yakuti ayewa National Youth Service ngaichidzoka. Yadzoka vachatanga kudzidzisa vanhu zvakasiyana siyana zvichabetsera kuti iwe neni sezvinogara zvicharwa nababa vedu baba Munangagwa kuti iwe neni tine basa.
Asi anoshanda nevechidiki uye ari kusangano reHeal Zimbabwe Trust Tapiwana Shechiriga anoti dziripo dzimwe nzira dzinogona kubatsirwa nadzo vechidiki pasina kudzosa National Youth Service.
Kunyange zvino hurumende ichiti inoda kuunza patriotism uye kudzidzisa mabasa emaoko, izvi zvaigoneka kunyange nekuvandudza zvikoro zvepamusoro zvatagara tinazvo senyika. Mari yekuita izvi inogona kushanda zvimwewo, sezvo nyika ine matambudziko akati wandei kusanganisira nzara iyo yakatodeclare national state of disaster.
Vanoongorora nyaya dzevechidiki uye vakambotungamirira vechidiki vebato reMDC raitungamirwa naMushakabvu vaMorgan Tsvangirai vaLavmo Chinoputsa vanoti National Youth Service inofanira kuuya yakachinja kuitira kuti igamuchirike.
Tinotarisira kuti Youth Service iuye ichiitwa iri yemayouth ese, isiri kuitwa yakanangana nebato rimwe chete, iuye ichidzidzisa vana kugara zvakanaka, kuti vazive kuti tiri kubva kupi senyika uye tiri kuenda kupi, uye kuti vakwanise kuwana maskills avanopiwa ekuti vatsvage mabasa, vatsvage mari, vakwanise kuzviraramira.
Kana yaparurwa zviri pamutemo, National Youth Service Zimbabwe inonzi ichange ichidzidzisa vechidiki zviuru gumi vachatorwa kubva kumatunhu ose enyika. Dzimwe nyanzvi dzinoshanda nevechidiki dzinoti zvichanetsa kuti chirongwa cheNational Youth Service ichi chitambirike nekuda kwenhoroondo yacho yakasviba. Pakamboitwa chirongwa ichi, masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze akati vamwe vechirongwa cheNational Youth Service vaishandiswa kuponda vanopikisa, kuvaita kafira mberi uye kubata madzimai chibharo. Gwaro rakabuditswa neSolidarity Peace Trust muna 2003 rine vamwe vechidiki ava vachireurura zvakaipa zvavaiita. Vechidiki ava vainge vodzidziswawo zvechiuto, asi hurumende inozviramba izvi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muno muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUNICEF rinoti vasikana zvikamu makumi mana nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 46% ndo vanopedza chikoro munyika yeEswatini nekuda kwekuti vamwe vanobatira pamuviri uye urombo. Asi chimwe chirongwa chinonzi STEM Sisters chaparurwa kumamisha chinonzi chiri kubatsira vanasikana kuti vakwanise kupedza zvidzidzo zvavo. Queen Nozizwe vakava mudzimai wekutanga kutungamira Eswatini Bank ndo vakavamba chirongwa ichi. Apo hurumende iri kuedza kuti veruzhinji vatambire mari chaeZig, gavhuna webhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ vajoin mushayavanhu nhasi vasangana nekomiti yeparamende yebudget and finance vachipindura mibvunzo pamusoro pemari itsva yenyika yeZig iyo yakaparurwa masvondo maviri adarika. Nhengo yekomiti iyi uye vachimirira mbizo muparamende vaCoban Madzivanyika vebato reTCCC vanoti zvichitevera musangano wavaita nhasi nagavhuna uyu zvabuda pachena kuti manyepo kuti mari itsva iyi inotsigirwa negoridhe.
Nokuti pavabvunziwa kuti zvinogona here kuti munhu kana akanga akabata Zig achida hake kupuwa maUS apinde mubhanga opuwa maUS, nokuti kana mutauro kuti currency iri backed zvinoreva kuti zviri easy kuti kana ndichida maUS ndonopiwa mubhanga. Asi gavhena vati kwete, tinombotanga kutsigira vanotenga zvinhu kunze kwenyika, izvo zvekazvadza kuti currency manyepo kuti currency iri backed.
Panyaya yemusika mutema vamadzivanyika vanoti
tadzoka zvakare nyaya yeblack market tovabvunza kuti gavhena dzamuri kuona iko zvino black market yakutreda kuti 1:20 zvichina mberi kuma 1:23 zvingosiyana siyana nenzvimbo dzaunenge auri. Tikati hamusi kuratidza wei kuti makunikana basa pavhiki mbiri dzokubudisa karenzi yenyu, gavhena vedu vabva vati aiwa ndezvenguva pfupi zvichapfuura, asi kubvuma kwavaita kuti bhere makati iri kutenda data amount zvinoreva kuti gavave navakundikana kukondorora nyaya dzemari kureva kuti mandare police statement yavo yakanga vachitaura kuti karenzi yakuzodai tichizochinja tichibatsira kwarese extended volatility nekudzikisa inflation akanga ari manyepo
hatina kukwanisa kubata gavana mushaya vano kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi nezuro vemabhizimusi vakazosangana nemakomiti maviri eparamende vakakurudzira kuti dai mapurisa ambomira kusunga vemakambani nekuti zvinogona kutonyanya kukanganisa upfumi hwenyika izvi zvinotevera kusungwa kwemakambani gumi nerimwe achipomerwa mhosva yekutyora mutemo wezvemari uyewo panguva iyo vanhu vanosvika makumi matanhatu nevashanu vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuchinja mari risiri pamutemo vachinzi vachiri muusungwa vamwe vachitarisirwa kumira pamberi pedare mangwana vamwe nechishanu kuchitiwo vamwe nemusi wa2 mwedzi unouya nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reconfederation of zimbabwe industries kana kuti czi dr calisto jokonya vanoti nhoroondo yemusika mutema inoratidza kuti vave nenguva uripo zvichireva kuti haugone kungomuka wapedzwa nematanho ari kutorwa nehurumende ekusunga vari kuchinja mari kana kusunga vemakambani
saka isusuwo toda kutivo neiyo bhangi guru ngarova nenzira yechokwadi inoita kuti mari yezimbabwe irege kuramba ichimburuza value chero ikaiswa imwe itsva yeruza value izvova hatidi hazvina kunaka zvinhu zviri kunetsa zvoda kuti vanhu vagare pasi vabatsirane vachibvunzana kuti todini ndo zvinobatsira
vanoongorora zveupfumi vachitungamira sangano recoalition for market and liberal solutions zimbabwe kana kuti komaliso zimbabwe vari joyce ngwenya vanoti veruzhinji vanofanirwa kumbopa mukana nenguva kuna gavhuna mutsva ava kuti vaone kuti zvirongwa zvavo zvinoshanda here
ehe vanogona kunge vakanganisa kuita basa ravo kwaiko zvino asi ngatipei zigi mukana toona kuti marongero avakanga vaita ivo anoshanda here muchirungu vajonga tinoti benefit of the doubt
kwasara mazuva manomwe chete kuti mari itsva yezigi iyo inove mapepa neendarama itange kushanda muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muamerica nhasi tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kuri kuitwa nevadzidzi muzvikoro zvepamusorosoro muamerica vari kutsigira zvisvaro zvepalestine zviri mugaza umo muri kurwiswa neisrael ichipomerwa mhosva yekuuraya madzimai nevana vakawanda israel inoti iri kutsividza kurwiswa kwayakaitwa nechikwata chehamas muna gumi guru gore rapera pakaurayiwa vanhuwo zvavo vamwe vakapambwa asi vadzidzi ava vanoti america haifaniri kuramba ichitengesera israel zvombo zvehondo hurumende yeamerica inoti inomira neisrael kunyange isiri kuwirirana nekuurayiwa kwevanhuwo zvavo zvikoro zvine vadzidzi vari kuratidzira zvinosanganisira columbia yale new york university uc berkeley neuniversity of michigan mukuziya nyaya iyi tanonoka wande westudio 7 abata muzvinafundo stan mukasa vanodzidzisa paindiana university of pennsylvania
vari kuda kuti america isangopa zvombo kune israel vasina kuongorora zviri kuita israel kune vanhu vekupalestine iye zvino masoja ekuisrael akauraya 34,000 mapalestinians saka zviri kunzi this is too much zvawandisa zvanyanyisisa iya inonzi holocaust iya saka vari kutiwo america inofanira kudzora masoja ekuisrael through government ndochinji ende chechipiri chava kuda ndechekuti vanhu vekupalestine ngavapiwewo nyika yavo yavanozvitonga iye zvino kwaakubuda information inoratidza kuti havasi kumbozvitonga kana padiki diki zvavo upenyu hwavo hwese huri pasi peudzvanyiriri hwenyika yeisrael saka vari kuti ndo pane nhau ipapo
sei nyaya yeisrael ichinyanya kuva gumbura kusvika pakadari
ngekuti kuurayiwa kwemapalestinians kupwanywa kwedzimba dzavo kwanyanyisisa ukaenda kugaza iye zvino ramatongo saka wari kuti vanhu kupalestine vanonogara kupi havasisina nzvimbo yekugara zvatyatya madzanyika dzese dzepasi panapa kuti israel iri kuuraya vanhu kupalestine ichipaza dzimba dzavo america yakangotarisa apana zvairi kuita nazvo. Ndo pane nyaya ipapo.
Kuratidzira kwavo uku kunokwanisa kuchinjisa zvinhu here uye nenzira ipi?
Warikufunga wane donzo rekuti kuratidza kwavo nekututsumwa kwenyika dzepasi pano nezvikuitwa nekuPalestine zvichachinja. Chavari kuda chikuru ndechekuti America isatumire zvombo kuIsrael, nekuti izvo zvombo ndozvi kusashandiswa kuuraya vanhu kuPalestine nekupaza misha yavo.
Muzvinafundo Stan Mukasa vanodzidzisa paIndiana University of Pennsylvania vari parunare kuPennsylvania muAmerica natanonoka wando Studio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ndine hangu mumashoko mazwi mashoma panyaya dzekuti mari aisikwanisa kushanda, aisikwanisa kutorwa magaraji matinoisa fuel emota kana kumapasipoti. Ko government yakuramba kutora mari iyi, zvinoreva kuti mari iyi ndeyekupi shapushapu? Kana nyika isingachakwanisi kushandisa mari yayo, yakabudisa mari tikafara chitaiwa, takwanisa kuonawo mari yemudivi yemunyika medu tikwanisa kuishandisa ine simba. So far vari kuda mari dzekune imwe nyika, zvinonge zvichibatsiri manje kuti vari kubudisa mari idzo dzisikakwanisa kushanda munyika yedu. Kukumbira vamunangagwa vavagadzirisa apo president wedu apo, kukumbira vapagadzirise nyika yeufaire takatarisa omana chiikwa omana.
Vashamari reStudio 7 tinokutenda ini nhau dzamunotipa. Ndachikumbirawo kuti mumbotibvunzirawo kuvakuru vesadhaki kuti zvamakanyora ripoti yenyu kuti maelection yeZimbabwe haana kuitawo zvakanaka. Takangotarisa kakuti michitorawo action, toramba takangotariserai kusvika rini chitaurai conclusion yenyu yeripoti yenyu kuti muchadiika musina chokuita, toona chokuita toga esimacitizen eZimbabwe.
Kuti Zimbabwe inofanira kutombogadzira boka rinofamba richidzidzisa vanhu nezveindependence. Muri kuona Chabangu, well done una Chabangu bhozi. Hazvine independence haina basa nezvematongerwo enyika iyi. Even kukanyambotonga Chamisa dai kwatonga Douglas Monzora dai kwatonge Job Scala dai kwatonga Chabangu, independence inongoramba iripo. Vanofanira kuti vadzidzise vanhu nezveindependence. Saka independence iri kupopa mwana wese unonzi mwana wese weZimbabwe, izuva rekupemberera magamba edu. Saka munofanira kuti munase kudzidzisa vanhu nezveindependence. Independence haineni nezvepolitics, inofanira kupembererwa nemwana wese weZimbabwe.
Vanhu vangatomanikidzwa unopemberera independence. Independence yavari kumanikidzwa kuti unopemberera ndeyechii? Kupemberera kuti takasununguka papi? Isusu hatina kusununguka mhuri yeZimbabwe. Vakasununguka ndevamunangagwa nemhuri yavo. Munangagwa nemazanu PF ndo vakasununguka muZimbabwe. Otherwise tese tese hatina kusununguka. Saka hapana nidhi yekuti vanhu vaswero vari kubva muZimbabwe dzavo vachienda kopemberera. Kupemberera chinyi chacho? Regai kumanikidza vanhu. Zimbabwe haina kusununguka. Munangagwa nemhuri yake ndo vakasununguka.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chevechidiki chedi connection na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwemusika weZimbabwe International Trade Fair, tichitaura nevechidiki vari mumabhizimusi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Musika mukuru wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair wotanga kubulawayo nhasi. Hurumende yoshandisa nzira dzose kusanganisira kusunga vanhu kuti dzikamise dhora remunyika reZig riri kuramba richishaya simba. Kudzorwa kwechirongwa cheyouth service kwokonzera gakava munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana anokuoneka ina mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai mwina Chris Gande.
Soko isi